Zinjuru kuituka kuna Honorable Joanna Mamombe zinjuru wadza zukuru. Izo zukuru wadza o Mazimbabwe nzaka wanda kunyanya isoso mazimai. Zukuru wadza vano vachine moyo kutishua muna anga shunguruzwa ere kuchuza kupinda mneze matongero wenyika. Pakapinda Honorable Mamombe pao MP vaka mirira Harare West. Zvinhu zvakatifadzawo isusu sewao pisasangano rinoshanda richikurudzira madzimai kunyanya vechidiki kuti vapinde maleadership positions. So zvinhu zviri kuitika kwavari zvinhu zvinotirwadza kuti one munhu ari kushungurudzwa zvisingafanange zvichiitika pamunhu uyezve zvinhu zviri kurwisa constitution yeZimbabwe iyo inotara kuti munhu nemunhu ane marights ake ekuonekwa nadoctor waanoda even if uri muusungwa.
Zviri kuitika izvi zvingakonzere matambudziko akaita sei kune madzimai anenge achida kuita zvematongerwo enyika semaonerenyu?
So tiri kuona kuti zvinhu zviri kuitika kuna Honorable Mamombe zvichapedzisira zvaakutadzisa madzimai kuti apinde mune zvematongerwo enyika vachitya kuti ukapinda kunorohwa vanhu, kunosungwa madzimai uyezve vanorepwa and ukarwara nyange uri muusungwa haukwanise kuwana rubatsiro.
Muri kuonawo sei zviri kuitwa kana kuti zviri kutaurwa nemasangano akasiyana siyana munyika nekunze nezve kunonzi kutyorwa kwemumbiriro wemutemo uko panyaya yamuzvare Mamombe?
Tikatarisa kubva musi wazvakaitika musi weThursday, pane maZimbabweans akawanda ari kubuda achishoropodza kutyorwa kwekodzero dzaHonorable Mamombe. Taona maorganizations akawanda achibudo achishoropodzawo. Taonawo mawomen's organizations akawanda achibudo zvakare achishoropodza zvinhu zvakaipa zviri kuitika. And tinotendawo veICJ vaisawo mashoko avo ekutsimira kuti zvinhu zviri kuitika pana Honorable Mamombe hazvina kunaka.
Munotiwo kudii kune mamwe masangano asina chaati ataura ari munyika?
Tinoramba tichingotiwo kumaorganizations akaita semadzimai, maparlamentarians emuZimbabwe, ana Zimbabwe Gender Commission, Human Rights Commission, SADC, African Union, ana United Nations, vaonekwa vachiwanikwa vachitaurawo vachibuditsawo kuipa kwekutyorwa kwekodzero dzaHonorable Mamombe, because zvinoitwa ngezvinhu zvisina basa, asi zvinozotikosta pamberi apo takuona madzimai akutya kupinda mune zvematongerwo enyika.
Muri kukurudzira hurumende kuti iite sei?
So tinongovimbawo kuti hurumende iri kuteerera ichaitawo sezviri kutarwawo zviri kukumbirwa nevanhu vakasiyana siyana kuti vasunungure Honorable Mamombe. 1 vakwanise kuwana rubatsiro varapwe. 2 macharges avo acho atombodropwa nekuti haana zvaanoreva, haasi kumeka sense.
Sei muri kuti mhosva yacho haina nematurosi?
Nekuti zvinhu zvavakasungirwa zvacho zvinhu zvinotobvumidzwa pabumbiro remutemo weZimbabwe. Nyaya right to petition, right to protest. And tinongokumbira kuti vavasiye vakwanise kuwana rubatsiro, vakwanise kuzoshandirawo constituency yavo yeHarare West, vakwanise kuzoshandirawo musangano wavo wavakasarudzwa kunzi vashande vari vechidiki, vagoto acto as a role model kune vamwe vasikana vechidiki varikuda kupinda maleadership and decision making positions.
Makambogara mujeri rechikurubhiwo muchipomerwa mhosva yakazoraswa nematare, ijeri rakaita sei?
Kutongokurudzira hurumende kuti dai zvaibvira vatombovhara chikurubhi maximum prison, hameno vatombovaka imwe prison vambotora vasungwa vese vavaendesa ikoko, nekuti nzvimbo iyi haisisiri ine state yekuti inokwanisa kuchengeta vanhu vanofema. Itori nzvimbo ingatogara kana mhuka chaidzo chaidzo, nekuti nzvimbo yacho haina kururama, kunenge kusina mvura, dzimwe nguva hakuna magetsi, hakuna mushonga, hakuna, hapana pekurara, aenda ikwane vanhu vese varipo. Nyange usingatorwari ukangogara muchikurubhi kana kwe 24 hours chaiko, unotopedzisira wakutorwara